pamusoro pekushanda kwandinoita kuDeloitte, ndiri munhu uyaya ndinoti handidi kuva idle minded, ndinoda kugara ndichingoita something. Saka takatanga kambani yakazotanga nekumburikira Stereg the last couple of years, but ikambani yakagara iripo inonzi Accelerate, from the term excelling, wakatsika mafuta.
Inoita nezvei kambani yenyu Accelerate?
Kambani Accelerate, for the most part, e-enterprise inoita zvakati wandei Stereg. Number one, inodzidzisa vanhu izvo zveIT izvozvizvo, kuti ndinobata vanenge ndabata kunyanya vekumusha kwedu vanotibata vachiti mukoma toda kudzidzira izvozvizvo zveIT zvinofamba sei, zvebusiness intelligence zvinofamba sei. Tobva tavadzidzisa kubva from scratch kuti chii chinombonzi data, rakabvepi, rinokreatwa sei, rinogara papi, rinozoshandiswa kuita sei, kusvika ratena into mari. Right, so that's one wing of zvainoita. And then kuZimbabwe takailauncha manje manje zvainenge ichiita, mostly it's fuel transportation nema logistics. Tikatora fuel yedu kunana Mozambique, then South Africa ichienda kunana Zambia nemuZimbabwe. Even kuconstruction tiriko, kumining zvakare tiriko. Saka Accelerate mukaiona inenge yanzi Accelerate Enterprises, meaning kuti it's a big organization. Isati hauya big, but ichava very big. It's an umbrella company yetunhu twakati one day yakamira yakanzi Accelerate.
Ndeapi mamwe mabasa amunoita ekubatsira kana kusimudzira vana veZimbabwe kungava kuno kana kumusha?
Mukatarisa pasocial media pangu maplatform yakanzi iyo Biva Baba EJ, you can see kuti I've also coordinated nemaartist akawanda emuZimbabwe, almost all my big artists ese, in terms of trying to promote them, especially kuti pato vacho ya kuno kunana America, tichiita mashows, tichibatanana na Zim Expo and all other guys kuita kuti tipromote arts yemuZimbabwe.
Kumabasa anoitwawo nesangano renyu reBevan and Megan Foundation ndeapi?
Takatanga iyo our charity organization about a year and a half ago, kuti tipote tichibatsira vanhu vari kumusha vanotambudzika, vakafanana neshirikadzi nenherera nevana vevafundisi vari kumamisha mainly anoparidza vhangeri raJehovha. Ndo primary concern yedu kuburikidza maAccelerate, ndo inotibatsira kufunda that whole operations yecharity wing. Saka takabatsira vanhu vakawanda, namba yachona chaiyo chaiyo handikwanise kuiremember nemusoro.
Zvekubatsira izvi makazvitanga sei? Nokuti tinonzwa vamwe vachiti ndakazvitora kuvabereki vangu, imi makatanga sei?
Mabvunza mubvunzo wakanakisisa chaizvo chaizvo kubva ndiri mudiki. Zvinhu zvandaigara ndichingoona even kumaparents edu, kuona kuti vanhu vaisakungochengeta kuti inini nehanzvadzi yangu chete, but vanhu vaitoextendawo ruoko rwavo kune vamwewo extended families even up to now. Saka zvinhu zvakagara zvingorimo mukuburikidza kwechipo chaicho chaicho chakapiwa naJehovha, kuti handigone kutarisa mumwe munhu achitambudzika